From Tabernacle is my prayer.
Tabernacle. Ndiwo munamato wangu. Ndinofara zviro kwazvo mangwanani ano kuona kusimukira kwepamweya kwetabernacle ino. Uye zvekuti chikwangwari chiri kunze uko vari kugadzirira zvino kuvaka church itsva. Ndinofunga kuti inodiwa. Uye kuona zvinotevera kana Ishe Jesu vakanonoka. Shure kwekunge taenda vanozova vana vedu vanozofanira kuva nenzvimbo yekuenda kuchechi. Uye tinoda kurwira nemwoyo wose kutenda kwakambopiwa kuvatsvene. Ndinofunga kuti chinhu chakanaka. Uye pandanga ndiri kungopinda muno nguva shoma yapfuura kuti ndiwedzere pamwe nezvapupu zvakawanda izvo zvapiwa nechekare zviri maererano nekupodzwa kwemumisangano mishoma yekupedzisira patabernacle pano. Zvinongoramba zvichiwedzerwa zvekupodzwa, kupodzwa kukuru kweminana. Ndanga ndasiya mudzimai wangu panze iye zvino uno, uye nevana vari pamukova. Uye pakanga paine hanzvadzi yakagara pano zvino, yakangobatikana nemufaro kusvikira yakanga yakuchema nekuda kwechishamiso chikuru chakanga chaitika pamuzukuru komana wavo zasi zasi uko, ndinofunga muChattanooga. Mai Nash pano, muzukuru komana wenyu mudiki akatambudzwa nedambudziko. Zvino musangano wekupedzisira pano, Ishe Jesu ndinofunga vakaritaura, uye ndokuti zvanzi naJehovha, iroro raenda, uye iye ari kuzoita zvakanaka. Uye mukomana mudiki ava kunzwa zvakanaka zvakakwana kwazvo, uye ave mutano vakangonaka sezvaanokwanisa kuva. Uye izvozvo zvinofadza ukanzwa zvapupu izvozvo. Uye zvadaro mumwe muchinda wechidiki uyo ari pano zvakare akakumbira munamato kuitira Maistots avo vachangobva kunovhiyiwa. Uye chishuwo chavo munoona, kana pasina munhu anoda kuti tivanamatire, handiti zvavo zvinoratidza chero bedzi uri kuedza vanhu vachida kuti iwe uvanamatire. Zvadaro ivo chishuwo munoona, dzimwe nguva zvinosvika pazvinoipa kwazvo kusvikira kwete kuipa asi kuwandisa zvekuti unongofanira kutiza uchienda kune imwe nzvimbo wotosiyana nazvo uye wohwanda kwechinguva chidiki kuti urarame. Asi ndinofara kuti ivo vanoita izvozvo. Musambofunga kuti handifariri kuvaona, nekuti dai ivo dai painge pasina aida kuti ini ndimunamatire, woshumiro yangu yaizova papi? Maona. Asi dzimwe nguva apo paunoti hama Branham, handinzwisise apo vanhu pavanenge vari kudana saizvozvo, zvino ini moverevedza muchienda kune imwe nzvimbo, ndinofanira kuita izvozvo kuitira kuti ndirarame, kuti ndinamatire vanhu. Imi haingori nzvimbo imwe chete pano, zviri pasi rese, munoona. Uye zvakakwasharara chaizvo, uye ndine chokwadi chekuti munozvinzwisisa izvozvo. Oh, zvakanaka kwazvo kuva muKristu. Ini handingozivi zvandaizoita dai akanga asiri Kristu. Uye nekudaro, uye kuva nekuwadzana nemaKristu, avo vanhu vekutenda kumwe chete kwakakosha, avo vanotenda muna Mwari uye vari kuvimba naye, uye vachitenda kuti nerimwe zuva rinobwinya isu tichange tapedza hondo yese iyi, uye tova nekukunda, uye tomira takadzikinurwa takafanana naye kune rimwe divi. Uyezve ndinoda kuita chiziviso chingori chipfupi kuti mukuuya kwetabernacle nezvimwe zvakadaro, ini tiri kugadzira kuvandudzwa kwenheyo yedu, kunyanya chikamu changu kuitira mbuserere. Zasi kwose zvichienda nemumisangano, kubvira pandakatanga mune izvi kudivi rekuvhangera makore akawanda apfuura, pachinzvimbo chekuumba boka rezvemari kuve nerimwe boka revanhu, ndakangoshandisa boka randakanga ndajairana naro. Uye kubva ndikagadzira boka rezvemari iro rekuti misangano yangu yese yaizoitwa pasi pezita reBranham Tabernacle, uye iroro raizoshandiswa kuUnion National Bank muNew Albany seumo mari yaizokwanisa kubhadharwa kuburikidza neimomo, kuitira kuti hayaizobatwa nemutero. Dai ndisina kudaro, mari yese yainge yaunganidzwa yaizobatwa mutero seyangu dai ndisina kushandisa Branham Tabernacle seboka rezvemari. Vazhinji venyu makandinzwa ndichizvizivisa izvozvo nguva nenguva. ndinofanira kuzviita uye kuitira kuti ndiite izvozvo. Uye zvadaro tiri kuumba boka rezvemari itsva zvino, uye tinozoda vakawanda avo vanoziva kuti ini vangane vakambondinzwa ndichizvizivisa izvozvo kuti mibhadharo yese ndinoshanda kubudikidza neBranham Tabernacle ingosimudzai maoko enyu mese, chokwadi mese zvenyu ndivo vose. Uye saka kana shumiro yapera, kana muchida, ndine chirevo chidiki apo kuitira kuti imi kuti muzochisaina apo pamunenge muchibuda. Hama Roy Robertson vanozove nacho kumashure uko. Nekuti tiri kuzoumba rimwe boka rezvemari, chinhu chimwe chete kungo asi rimwe boka rezvemari, kuitira kuti mari dzedu dzese nezvinhu dzinenge dzatorwa mumusangano dzorega kubhadhariswa mutero. Ichava inoiswa senguva dzose muUnion National Bank kuti ishande kubudikidza nemutabhanekeri pachinzvimbo chekuva rimwe boka rezvemari. Nekuti iri rinotove boka rezvemari nechekare muzita reBranham Tabernacle, munoona. Uye saka pane Branham pano uye neBranham apo, uye seizvi uye mapoka ezvemari akasiyana-siyana, uye izvozvo hazvinyatsoita zvakanaka. Hama Robertson vachaona nezvazvo, imi munoda apo patinenge tichibuda, isu tichazvitenda. Zvino mangwanani ano, tisati tapinda mushumiro, ndinoda kutaura kuti Ishe vachitendera kuti ndichaedza kudzoka zvakare manheru ano, ndinovenga kutora misangano yose miviri kubva kune Hama Neville, asi ivo nemwoyo wekupa vandikumbira kuti nditaure zvakare manheru ano. Uye kana Ishe vachida, ndinoda kutaura manheru ano pamusoro pechidzidzo chekuvhangera chekuti chinonzi uyu ndianiko. Maona, uyu ndianiko. Uye saka mangwanani ano ndinoda ndanga ndichifunga nezvekutaura mangwanani ano nezvechidzidzo chezuva raamai. Uye ndinoziva kuti masikati ano nemangwanani zvese zvanga zvakazadzwa nezvirongwa zvezuva raamai. Saka ndafunga kuti ndaizoita sekubatanidza chimwe chinhu, nekuti tinoda kunamatira vanorwara pakarepo mushure mekunge shumiro ino yapera. Uye semazuva ese, tinotenda kuti Mwari mupodzi, uye anopodza vanorwara nevanotambudzwa. Uye ndinoziva kuti anozviita izvozvo, uye zvinopfuura kupokana kupi zvako izvozvo, nekuti kune zvapupu zvakawandisa zvakaunganidzwa izvo zvekuti tinozviziva izvozvo. Nezuro ndakange ndichitarisa mutsaga iro Hama Jean naLeo ravakange vangochengeta rezvapupu izvo zvavakatora, uye raiva tsaga guru rakazara rezvekupodzwa kunoshamisa kweminana uko kwakaitirwa vanhu naShe. Uye ndakafunga kana izvozvo zvakadaro, kodai takachengeta nhoroondo yezvose izvo zvakange zvaitika, ndinofungidzira muPuerto Rico nemuJamaica chete zvaizosvika zviuru gumi kana kudarika zvapupu zvinoshamisa zvokupodza kwaShe uko kwavakaita. Zvino tisati tazarura bhuku, ngatitaurei nemunyori. Ishe, tine kutenda zvikuru kwamuri kuti apo patinokotamisa misoro yedu, tinongondandama mukuve nemashoko ekuti titaure, nekuti ini handitende kuti zvinogara mumiromo yemunhu kuratidza manzwiro emwoyo wemurume kana mudzimai, mukomana kana musikana, uyo ati ambova mukusangana nemi, kuti tiratidze kuyemura kwedu kuti tinokuyemurai sei, uye izvo zvamunoreva kwatiri. Zvakatipatsanura kubva kune chivi, uye zvakatipatsanura kubva kune nyika, uye zvinotipa chimwe chinhu chiri chemunaziendana kuenda, uye chakaropafadzwa. Uye hatina kukwanisa kuwana mashoko akafanira sekutaurwa kwazvakamboitwa nemumwe murume muremekedzwa mavhiki mashoma apfuura, kuti aikwanisa kutaura zvakatsetseka mumitauro ingangoda kuita mipfumbamwe yakasiyana, aine chinzvimbo chake nemupi wemazano kumutungamiriri wedu wenyika akanaka Dwight Eisenhower. Uye kunyange achikwanisa kutaura mitauro mipfumbamwe zvakatsetseka, iye akati paakagamuchira Mweya Mutsvene akaedza mipfumbamwe yese, uye pakanga pasina mashoko ayo aakakwanisa kuwana. Hapana chaakakwanisa kutaura. Uye saka makamupa mutauro mutsva wekuti ataure pamwe nekukutendai nawo. Uye tinonzwa saizvozvowo zvakare, Ishe, kuti kana upenyu huchinge hwapera, kuti zvichida tichataura pamwe chete nemumwe mutauro wakasiyana, kuti tizokwanisa kutaura zvatinofunga pamusoro penyu. Zvino tinokumbira, Ishe, kuti muropafadze tabhanekeri ino, mufudzi wayo, matrasti ayo, madikoni ayo, vabatsiri vayo, vese, vanhu vanoshanya pano, vanopinda nekubuda pamikova, dai ikawanikwa nguva dzose, seyakakumikidzwa. Nzvimbo yezororo, umo vakaneta vanokwanisa kuuya vachipinda mukati memikova yayo, uye vowana zororo, nerugare kumweya yavo, uye kuti vanorwara, vakwanise kupinda pamukova, uye vobuda vapora, nekuda kwehupo hunorarama nekusingaperi hwaMwari samasimba, avo vanogara pasi pedenga rayo. Tinokumbira Ishe kuti murongwa huri kuuya uhwo huri kuumbwa, zvino kuti imi maizosangana nebodhi uye mosangana nevose. Uye kana zvichikufadzai zvekuti pazova nekuenderera mberi kwekurangarirwa kwemunamato uyo wakanamatwa muchidziva chino chakare, uye yaiva nzvimbo yemasora rimwe zuva, kuti zvino yave imba yechiedza, nzvimbo yezororo kune vakaneta nekuda kwekupindurwa kwemunamato iwoyo. Zvino tiregerereiwo kune chinhu chipi zvacho icho chatakaita kana kutaura kana kufunga chaipesana nekuda kwenyu kukuru. Uye rangarira Ishe, hazvina kubva mumwoyo yedu. Tinokwanisa bedzi kunge takazviratidza mukuita kwedu kana mumiromo yedu, asi nekukurumidza imi makatinzwa, patakaona kuti taive takanganisa, tainge takagadzirira kuzvireurura. Uye hatidi kuchengeta mumwoyo medu kusarurama. Ipapo tinoziva kuti Mwari havapindure minamato yedu, asi nguva dzose tichireurura kukanganisa kwedu. Uye tinokumbira Ishe kuti muropafadze mangwanani ano vose nemunyika yose, sezvo iri kupembera zuva iri rekurangarirwa kwezuva raamai. Asi dai iri rarega kungova rimwe zuva raamai, dai mazuva ese ava saizvozvo. Mwari, itai mangwanani ano kuti vana amai, madzimai avo vakarasika kubva kuna Mwari, kuti ivo vadzoke kupfungwa dzavo mangwanani ano, uye kuti vachacherechedza kuti izwi rekuti amai rinoreva uyo akabereka. Dai ivo vakacherechedza kuti vana vavakabereka vakabva mukubatana kwavo nemurume wavo ava matombo anokosha madiki anoyera, ayo akaiswa naMwari pasi pechengetedzo yavo. Zvadaro, Mwari vachavaita kuti vapindurire kurerwa kwevana ivavo. Uye sekutaura kunoita Gwaro, kuti mudzimai akanaka uye amai izvo zvaari, kuti vana vake vachamudana kuti akaropafadzwa. Ishe, apo patinoona zuva ranhasi, apo pavanoenda kure kwazvo nemagwaro, vozvibata potse zvingangoda kuita semhuka, tinonamata Mwari kuti muchatipa rumutsiriro rwechinyakare urwo ruchavadana kuti vadzoke panzvimbo apo pavanofanira kunge vari. Ishe, hataizofanira nenzira ipi zvayo kukanganwa kukutendai imi nekuda kwevana amai chaivo, nekuti tinoziva kuti tine vakadaro vari kurarama nhasi, vana amai chaivo vechokwadi. Mwari vavaropafadze, ivo ipfuma huru kwatiri, uye tinonamata kuti imi muchaenderera mberi muchiva navo Ishe. Uye dai vakararama vachifara, uye voona muchero wechibereko chavo uchishumira Mwari. Uye tinonamata Mwari kuti avo vakapfeka ruva jena rerozi mangwanani ano, kana kuti ruva jena, kutaura kuti vana amai vavo vakapfuura kuenda seri kwenzvimbo ino yechiitiko nhasi, dai Ishe Mwari vazorora murugare uye mabasa avo avatevere. Zviite Ishe.
And leave here to be better men and women, boys and girls than we were when we entered. We ask this in the name of Jesus, God's Son. Amen.
Zvino torai shoko renyu Ishe, uye mutaure kuvanhu, uye muvape kunyaradzwa, nekuti ndicho chikonzero takaungana pano, kuti tinzwe upo hwenyu, tonzwa shoko renyu, uye toropafadzwa, uye tobva pano kuti tive varume nemadzimai vari nani, vakomana nevasikana, kudarika zvatanga tiri patapinda. Tinokumbira izvi nemuzita raJesu, mwanakomana waMwari. Amen.
I love the reading of his blessed word. So now we shall turn this morning in the book of
Ndinofarira kuverengwa kweshoko rake rakaropafadzwa. Saka zvino tichazarura mangwanani ano mubhuku ravaKorinde vekutanga. Uye toverenga chikamu chechitsauko 15. Tichitanga nendima 1.
Moreover, brethren, I declare unto you that God,
uye zve hama, ndinokuzivisai ivhangeri iyo yandakakuparidzirai, iyo yamakagamuchirawo neyamunomira mairi, iyo yamunoponeswawo nayo kana muchichengeta mundangariro izvo zvandakaparidza kwamuri kunze kwekunge imi makatenda pasina.
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins.
Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvose zvandakagamuchirawo, kuti Kristu akafira sei zvivi zvedu sezvanyorwa pamagwaro, uye kuti akavigwa, uye kuti akamuka zvakare nezuva retatu sezvanyorwa pamagwaro.
You might say, Brother Branham, that's rather an unusual text for a Mother's Day.
Munokwanisa kutaura kuti, hama Branham, ichocho chinyorwa chisina kujairika pamaridzo yezuva raamai. Zvakanaka, ichokwadi. Asi munoziva, Mwari havana kujairika, uye vanoita zvinhu nenzira isina kujairika.
And I think the thoughts of Mother,
uye ndinofunga pfungwa dzaamai, uye ndinavo vamwe mangwanani ano nenyasha dzaMwari vachiri pano panyika nesu, uye ndinotenda nekuda kwaamai. Asi zvichiitika kuti ndinofanira kuvawo zvakare neshumiro yekupodzwa, uye ndisingazive kuti ndaizodzoka zvakare manheru ano, asi ndafunga kuti zvichida kuti tinogona kupenda imwe mhando yakasiyana yemufananidzo.
Mother is so great. You know,
amai vakuru kwazo. Munoziva, munhu wekutanga anokugamuchira muupenyu huno ndiamai vako. Hapana anokwanisa kukubata nekuti iwe wakatakurwa mumimba. Uye vanokutakura pasi pemwoyo wavo. Uye ndivo vekutanga kukuziva, uye vokutanga kudaro muupenyu huno kukubata. Zvadaro, kana uchinge wazvarwa, ivo ndivo mumwe wemaoko anotanga kukubata, uye nokupukuta misodzi kubva mumeso ako. Ivo ndivo vekutanga kukubhabhadzira nekukuda, pamwe nekukususudzira muupenyu huno ndiamai vako. Zvino ndinofunga kuti hakuna rukudzo rwakakwana rwatingakwanise kupa kuna amai. Amai ndivo vekutanga nemwana, uye vane basa rakakura reizvo zvichazove mwana iyeye, zvichizoenderana nenzira iyo amai ivavo yavachatangira kuisa mwana iyeye pagwara raanofanira kufamba. Amai vane basa kubva kuna Mwari rekuisa mwana iyeye munzira chaiyo. Uye ndinofunga kuti ndosaka vana amai vaine kakubata kadiki kakatsaurwa. Ndinoziva zvemumwe mukomana muguta rino. Ndinofunga mai vake vari pano zvino. Iye angangova wezera rangu. Asi handitaure izvi kuti ndirwadzise amai vacho, nekuti ivo vane zvakakwana zvinorwadza savana amai vose. Asi mukomana uyu anonwa, uye iye anonwa zvakanyanya, uye kana anyatsodhakwa, iye anouya kumba osvetukira mumubhedha muna amai vake, uye ovambundira, uye iye ane vazukuru. Asi pane chimwe chinhu pamusoro pekungobhabhadzira kwaamai kunoita sekunotora imwe nzvimbo yakasiyana kupfuura chero chinhu chipi zvacho chinokwanisa kubata munova muupenyu huno kutaura panyama. Munoziva murume akafanana naMozisi, iye dai ndaikwanisa kutaura chero chinhu chipi zvacho chakanaka kune hunhu hwake, zvaiva nekuda kwekuti aiva naamai vakatumwa naMwari. Munoziva vaive ivo vakanga vanamata Jekobhedhi, uye akanga ashuwira mwana uyu. Zvino paakaberekwa vaiva vari ivo vaimusvusudzira, uye ndokumuputira, vakamuvakira areka, ndokumuisa mutsanga. Apo mwoyo wavo unonzwisa urombo pawainge woputsika, mucheche wavo mudiki ega, uye aiva mucheche mudiki akagwinya zvaionekera kwazvo akanga ari munyika yose. Uye saamai vanoda sei chero mwana, asi kuona kamuchinda kadiki aka kakasananguka. Uye ipapo mumwoyo mavo vaiziva kuti akanga aberekerwa chinangwa, uye zvadaro kwave kumutora ndokumuisa munzvimbo chaiyo yemakarwe kunze uko murwizi. Nekutenda vakazviita izvozvo vachiziva kuti Mwari vaigona kumuchengeta, uye kuita pfupiso yerudo rwaamai, uye nechiito chehunhu hwekutenda kwavo. Nekuti kutenda hakuzviisi iko pachako pajecha rinonyudza rezvakunoona. Kutenda kunonyatsozorora bedzi padombo risingazungunuke reshoko raMwari remuna zienda nakuenda. Nekuti nekutenda ndizvo zvinotaura Rugwaro, ivo vakazviita izvi. Uye kutenda kunokwanisa kutora kumira kwako padombo iro mafungu anenge ari kurova nheyo dzaro, uye kotarisa kwakananga muchiso cherufu chaimo, uye koziva kuti runenge rwasvika munguva shomanani. Asi kutenda kunogona kutarisa mhiri kwegungwa kune uyo akati ndini rumuko neupenyu, uye kotadza kunyange kutonzwa mafungu anenge achirovera. Ndiyo mhando yekutenda iyo mai vaMozisi vaiva nayo. Ivo vakamudzidzisa uye vakamurera mumuzinda waFarao, vachimudzidzisa kuti aive akaberekerwa chinangwa, kuti Jehovha vakanga vapindura munamato wavo, uye ivo iye haikwanisa kunge akawana mudzidzisi ari nani. Ndizvo zvakabatsira kuumba hunhu uhwo hwaive huri zviri Mozisi. Ndinotenda kuti aiva Abraham Lincoln uyo pane imwe nguva akambotaura chirevo chakaita seichi. Zvino ini handisi mudemokrat kana republican, ndinongori ndiri mukristu, nekuti ndinofunga kuti rimwe divi harikwanise kutaura chinhu chipi zvacho richipesana nerimwe divi, hwese huori. Asi Abraham Lincoln mukufunga kwangu aive mumwe uye aive mumwe wevatungamiriri venyika avo United States ino yakambova nawo, kusanganisira Washington nevamwewo. Nekuti Abraham Lincoln aiva nemavambo akaipa, iye aive murombo, akanga asina nhoroondo tichitaura panyaya yedzidzo kana chimwe chinhu chakakura, kana mari, kana chimwe chinhu chaikwanisa kumubatsira sezvakaitwa naWashington. Washington aiva akapedza kudzidza kucollege uye iye aiziva aive murume akangwara munhu mukuru kutanga kwacho asi Lincoln akarerwa mukamba kadiki kematanda zasi kunzvimbo huru dzeKentucky uye musina kuvakirirwa pasi mukamba kadiki kematanda kakare ako kakagara serangaridzo muno muLouisville zvino asi iye ari munhu mukuru waaiva uye akatodzidzira kunyora pavhu raairima kuti adyare chibage asi ndinokwanisa kupfuudza izvi kune vanhu vechidiki munoziva here kuti Abraham Lincoln haana kumbobvira ave nebhuku muupenyu hwake kusvikira adarika makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa kunze kwebhaibheri nebhuku refox revakafira chitendero munoona zvaunoverenga ndizvo zvinoumba unhu hwezvauri ndokusaka tine boka remipengo nhasi mamagazini madiki akare ane ngano dzenhema uye nezvinonyadzisa uye nezvisina maturo zvakaiswa panotengeserwa mapepanhau edu iye aiva nebhaibheri nebhuku rafox revatendi vakafira chitendero tarisai zvazvakamuita asi pane zvose hazvo izvozvo rimwe zuva akataura chirevo chakaita seichi iye akati kana paikwanisa kuva nechinhu chipi zvacho chakanaka chaiwanikwa mandiri imhaka yaamai vane umwari avo vakamurera kuti ashumire ishe munoona mwana anoteerera amai vake kumwe kubata kudiki kuri pana amai ivavo uko mwana anozoteerera kwakuri kana akakuvadzwa achaenda kuna amai kunonyaradzwa asati aenda kuna baba nekuti ndivo vaiva vekutanga kuva naye munoziva uye pane chimwe chipo icho mwari chavanopa amai kuti vave saizvozvo ndinoreva amai chaivo zvino ndinotenda kuti vana amai vanoremekedzeka uye vane umwari asi ndinotenda sezvakaita mazuva aamai seiri chikiribiri chekuita mari yakawanda kubva mumaruva nezvimwe asi zuva raamai rinofanira kuva mazuva ose kwete kuvatumira chitsama chemaruva pazuva raamai asi kuvada nekuvariritira kwemazuva neusiku mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu mugore rose asi zvisinei nyika yezvekutengeserana ine kubata kukuru muzvinhu zvakaita seizvi uye zvinoderedza kukosha kwaamai zvakanaka zuva raamai radarika ndakavatumira chitsama chemaruva ivo vaizozvifarira zvizhinji kwazvo kungogara pasi uye wotaura navo zvishoma wovanyorera mutsara wovabhabhadzira pabendekete wovasvepura padama wovataurira kuti unovada zvinozoenda kure zvakanyanya kupfuura maruva ese ayo aunogona kutenga kubva kune anotengesa maruva ichocho ichokwadi ndinotenda kuti maive muTen Commandments mushakabvu Cecil DeMille uyo akanyora uye akaisa pasikirini rimwe reunyanzvi munyika yezvemabhaisikopo uye risati raiswa pakuonekwa kana kuti kuburitswa Cecil DeMille akadana Oral Roberts naDemos Shakarian neboka revashumiri veFull Gospel ndokuvatora kuenda navo mumastudio ake pachake uye ndokuratidza maawa mana eTen Commandments ndokuvabvunza maonero avo nezvaro mwari vazoro dzemweya wake wakashinga uye pandakariona ndakange ndakatarisa uye chimwe chitaurwa chidiki chakaramba chiri pandiri kana vazhinji venyu imi makariona paive apo mwanasikana wafarao mushure mekunge Mozisi aona kuti iye aiva muHebheru uye akanga asarudza kuenda kunogara nevanhu vake uye hapo paiva pagere amai vake vaimbova vaine runako vachembera nevhudzi ravo rachena uye chiso chavo chaunyana vakagara pachigaro chakare chine pekuzorodza maoko amai chaivo Zvino mwanasikana waFarao akapinda uye iye ndokuti ndinombova mwanakomana waani zvisinei. Uye pazvakaburitswa pachena kuti Jekobhedhi ndiye aive amai vake chaivo, mwanasikana waFarao nependi yake nezvimwe zvakadaro nezvose zvakagadziriswa, iye akati, asi tarirai, anokwanisa kuve mwanakomana wenyu. Asi, iye akadaro, ndinomupa upfumi nekubwinya. Hamaikwanisa kunge makamupa kana chinhu kunze kwemakomba ematope. Asi amai vachembera vane musoro vakachena vakati, asi ndakamupa upenyu. Ndizvo zvinoita mutsauko. Ndakamupa upenyu. Mwari vakamupa upenyu husingaperi. Ichokwadi chakadini amai? Dzimwe nguva vanhu vanoti kwandiri kazhinji nguva dzose mumbuserere dzangu, ini ndinogara ndichiparidza pamusoro perumuko. Uye ndaverenga gwaro mangwanani ano, chitsauko 15 uye ndima 4 yevakorinde vekutanga yezverumuko. Asi munoona nzira yavanoisa nayo amai panzvimbo nhasi, chipoto chemaruva yakagara pedyo nechembere, uyo achembera uye asingakwanise kusimuka zvichida, uye asina simba, uye achena musoro pamwe nekuunyana, uye akagara pachigaro chine pekuzorodza maoko. Ichocho ichokwadi zvakakwana. Asi ndinoda kutora dingindira rangu uye ndokupenderai mumwe mufananidzo wezviri amai. Mumwe munhu akati, munoparidza zvakanyanya pamusoro perumuko. Kazhinji mharidzo yese ine chimwe chinhu chine zverumuko. Hongu, chokwadi, ndiyo nzvimbo yekutanga yekuzorora yevhangeri. Hazvina basa kuti iye akaitei. Dai asina kumuka zvakare kubva kuvakafa, zvadaro zvese izvozvo zvaive pasina. Izvi kwandiri zvinoratidza kuti aive Mwari. Zvinoratidza zvose zvaakataura. Rumuko. Uye irwo zvekare inzvimbo yekuzorora yemweya. Ndiyo nzvimbo yekutangira. Ndiko kupfekedzwa korona kwekunyaradzwa kwedu. Uye patinoona kuti akamuka kubva kuvakafa, zvinotiisa isu tiine nhumbi dzekurwa nadzo dzevhangeri kumberi muhondo kuti titore nzvimbo tigorwa. Nekuti tinoziva iye akati, uyo acharasikirwa neupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana zvakare. Uye ndinofunga kuti ndiko kupfekedzwa korona kukuru kweevhangeri yakazara. Ndirwo rumuko nevimbiso dzarwo dzaMwari, uye nekunyaradza kwarunopa avo vari kuvimba marwuri. Nokuti runovimbisa kubatana kukuru kwekubatana kwedu pamwe chete zvakare. Runovimbisa uye kunyangadika kwechivi chose. Runovimbisa kunyangadika kwekuremara kwose. Kutambudzika kwese kwatakaita mune izvi kwataifanira kupfuura nemakuri muupenyu huno. Runovimbisa uye kuparara kwazvo zvose. Runovimbisa kuti kunyange rufu rucharasikirwa nekubata kwarwo, uye tichamuka takafanana naJesu. Saka pamafungiro angu, rumuko ndirwo vimbiso hurusa yevimbiso dzese muzvinhu zverugwaro. Ipapo ndipo apo parwakazvisimbisa. Uye Easter yekupedzisira, apo pandakanga ndichiparidza pamusoro pezvinhu zvishanu zvekuti achirarama akandida, achifa akandiponesa, achivigwa akatakura zvivi zvangu kure kwazvo, asi achimuka akaruramisa pachena nekusingaperi. Ndiro zuva racho kwandiri, iroro zuva guru ramazuva. uye kuona izo zvarinozoreva kwatiri tose murumuko apo patinoshanda nekumirira iroro zuva remazuva rakaropafadzwa.
It gives us the promise that someday that these old
zvinotipa vimbiso yekuti rimwe zuva kuti ava vana mai vachembera vari kupera simba, vanoshaiwa simba, vachena musoro, vapera basa, vachashandurwa. Kwete kuti amai vega vachagara ipapo vari vega, asi nemhuri yavo yose pamwe navo. Uye richava zuva rakadini, ichave nguva yakadini apo patichatarisa pazviso zveavo vatakada kwazvo. Uchava musiyano wakadini pamangwanani iwayo apo patichaona vadikanwa vedu uye toona izvo zvavanozonge vari panguva iyoyo. Matambudziko ose achabviswa, mavanga ose ekutambudzika achange aenda, pasisina matama akacheneruka erufu, hapasisina misodzi kubva mumaziso. Rumuko runovimbisa zvose izvi. Panozonge pasisina mariro, pasisina kubhabhadzira mwana mucheche padama uyo afanana nechimedu chedombo, apo uyo anoviga vafi akaisa mushonga wekuchengetedza zvitunha ndokusairira kunze, uye akaisa pendi pamusoro nezvimwe zvakadaro kuti zvitaridzike sezvazviri pamasikirwo, hazvizombodiwa zvakare ikoko. Zvadaro ndinofunga nezveapo patinovaona vakamira mhiri uko, vadikanwa vedu, vana mai vedu, hama dzedu, shamwari dzedu dzese, uye kuvaona vari mumitumbi yavo isingafe, mitumbi yavo yekudenga. Takatarisa hunhu hwavo tichiona kuti vanozvibata sei pachavo, nekutapira ikoko nerunyararo, pasisina kuhuta-huta kana kushungurudzika. Kuvaona ipapo vamire vakafanana naIshe Jesu, iroro rinozova zuva rinoshamisa. Uye mumwe nemumwe wedu mupfungwa dzedu tiri kutarisira pamwe nekushuvira nguva iyoyo yekunyaradzwa patichasangana navo. Mumwe nemumwe ari kufunga nezvevadikanwa vavo, zvichida amai vavo vakafanotungamira. Uye richava zuva rakadini pamuchavaona zvakare, uye kuna baba, uye kune hama, uye kune vadikanwa vese, richava zuva rakadini. Ndiri kufungawo zvakare iye zvino. Ndiri kufunga nezvemhuri yangu, izvo zvazvichareva kwandiri pazuva iroro. Ndiri kufunga kuti pamangwanani erumuko iwayo, zvichida vekutanga achauya kuzosangana neni, achava Sharon wangu mudiki. Kwete, haazonge achigwina-gwina. Dhiabhori iyeye haakwanise kupinda kunzvimbo iyoyo. Hakuna menenjaitisi ingazombobata nyika iyoyo. Haazonge achindibhabhaisa. Maziso madiki iwayo ebru achange achitamba apo paanenge achikanda maoko ake saizvozvo uye odanidzira, baba! Ndichafara kumuona, kuziva kuti haachazombofa zvakare, kuziva kuti zvose zvapera. Ndosaka ndichiparidza rumuko zvakaomarara kwazvo. Zvadaro ndichaona amai vake, amai vaBilly mukomana wangu, uye ndine zvizhinji zvekurangarira ipapo chaipo. Zvinoramba zviripo. Ndinorangarira pandakanga ndichimutora kuenda kumusoro, kana kuti vaCombs kumusoro kuno vakanga vachienda naye parwendo rwake rwekupedzisira, uye ndakanga ndichimutevera ndiri mumotokari. Patakanga tichienda tichidzika na 7th Street, ipapo chaipo Billy aine mwedzi gumi nemisere yekuberekwa. Kuti ivo vaizomuunza sei kumugwagwa, uye voita kuti iye amuone, uye iye airara pasi uye ochema. Zvino otarisa kune mwana wake asi akanga asingakwanise kusvika pedyo naye. Uye zvadaro pamugwagwa tichidzika. Uyo anoviga vafi akauya ndokuenda achidzika na 7th Street. Amai pano vakanga vachimuchengeta panguva iyoyo. Uye iye aive akamira panze pachivanze aine kabhurugwa kadiki. Uye nekepisi duku tsvuku yakadhonzerwa necheparutivi mumusoro wake. Zvino apo amai ivavo vakarara panhoo iyoyo kumashure kweambulance iya. Vakanditarisa pavakaona mucheche wavo akamira pachivanze vachiziva kuti vakanga vari kuenda kekupedzisera. Vakasimuka kubva panhoo ndokuridza mhere uye ndokukanda ruoko rwavo kunze urwo rwakanga rwava mapfupa kuti vamupundire mucheche wavo aiva muchivanze. Asi haivaikwanisa kuva naye. Oh, uchava mufaro kumuona nezuva iroro. Kwete haazove nemaoko akaondoroka kana iwo matama anenge asina kuwira mukati. Asi iye achamira murunako rwekudenga rwemumwe mambokadzi wedenga uye nerwaamai. Meso ake matema akasviba semapapiro emakunguo achange achitamba nemufaro. Haazove akagombama zvachose. Uko diabhore uya weTB haazombofa akapinda munyika iyoyo. Asi asingafi achamira akafanana naye. Ndinofungidzira ipapo anotevera kuuya kuzosangana neni achange ari Edward, uyo wataidana kuti Hampi kuitira zita pfupi. Ndiye aiva wekutanga pangetani huru ine zvidimbu zvakakochekerana zvipfumbamwe. Ngetani yemhuri yekwaBranham ndiye aive chidimbu chengetani chokutanga kukwachuka. Uyo anoteverana neni. Ndichaona Edward achiuya achimhanyira kwandiri. Asi iye akafa achiri mukomana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa. Uye pandichamutora neruoko rwake ndine chokwadi chekuti tichava nezvinhu zvakawanda zvekutaura nezvazvo zveukomana. Nekuti takanga tiri shamwari, takaramba takabatana. Haindirega ndichipfeka sutu yake uye nezvinhu sezvaiitwa nemukoma nemunin'ina chaivo. Uchange uri mufaro kumuona zvakare. Uye ndichamunzwa achitaura chimwe chinhu chakaita sekudai. Wakawana shoko rangu here, Bill? Wakanga uchishanda kupurazi remombe panguva yekubva kwangu panyika. Asi ndiri muchipatara ndakatumira shoko rokuti udzai Bill kuti zvinhu zvose zvakaringana. Ndichafara kutaura kuti hongu ndakawana shoko rako kunze uko kumakura. Zvadaro ndinofungidzira anotevera kuchauya baba vangu. Ndivo vaiva chidimbu chengetani chaitevera chakaenda. Uye kwete, ndinofunga kuti Charles ndiye aiva chidimbu chengetani chaitevera. Munin'ina mudiki akaita tsaona yemotokari paaingova mukomana mudiki. Aigara achizuva gumbo rake rerudyi apo paaifamba. Asi munoziva pandichamuona anozonge asiri kuzuva gumbo iroro. Zvose izvozvo zvinenge zvabviswa. Achamira mukubwinya kwejaya. Zvino iye achazoti kwandiri chimwe chinhu chakaita seichi paanenge achinyemwerera. Iye anozoti, hongu Bill, hakuna tsaona kumusoro kuno. Uye ndinorangarira usiku uho ndisati ndatorwa mutsaona yemotokari. Wakataura neni takamira mukanzira kadiki kane denderedzwa rakavakirwa pamusoro kemusha wedu wakaninipa. Uye ndakatarisa pamusoro pacho iye zvino. Wakataura neni pamusoro pashe angangoita maawa mashoma ndisati ndaenda. Uye wakanga uri mupurupiti uchiparidza pandakaenda. Zvadaro kuchazouya baba. Ndiri kugona kuvaona. Kunyange vakandirova zvakaomarara kakawanda zvaingova chaizvo zvakandifanira. Asi ndichaona vhudzi dema iroro rakawanda rakamonyoroka richipenya zvakawedzerwa zvisati zvakamboitika pazuva iroro. Uye ivo vachanditarisa voti, mwanakomana wangu, unoziva baba havachazombosimuki kubva patafura pano zvekare vaine nzara kuti varege vana vavo kuti vadye. nekuti kuno tine zvakawanda. Hakuna zvekushayiwa zvachose kuno. Nokuvaona apo pavaishanda uye vachishandira masendi makumi mashanu kana makumi manomwe nemashanu pazuva, uye zvadaro wosimuka kubva patafura kuti vana vakwanise kudya, wodzokera kubasa zvekare. Uye vaishanda zvakaomarara kwazvo kusvikira shati yavo yatsva nezuva yonamatira kumusana kwavo. Zvino amai vaizoicheka nechigero kuti ibve. Ndichavanzwa vachitaura chimwe chinhu chakaita seichi: "Bill, unorangarira here usiku huya iwe nehama George mauya kuzondinamatira pandakanga ndava kuenda?" Unoziva, ndakaudza amai kuti paiva nengirozi mbiri chena dzakanga dzakamira pamubhedha nengirozi tsvuku iri kutsoka. Uye ngirozi tsvuku yakanga ichiedza kunditora, asi ngirozi chena yakamira pakati. Idzo pakupedzisira dzakanditora kuenda neni kumusha. Zvadaro zvekare aitevera aiva chidimbu chengetani chakaenda kana kuti akaenda kunozouya Howard. Ndichaona Howard sezvo taishamwaridzana pamwe chete kwese nemunyika kwese kwese. Akadanwa kuti ave mushumiri, munhu ane hunhu hukuru, asi shamwari dzake dzakamudzivisa. Hukuru yekupedzisira iyo yandakaita naye, iye akati, "Pandinoenda Bill, ndakamuona achienda nechiratidzo angangoita makore mana asati aenda." Ndakamuudza kuti ndakaona baba vatara guva rake uye vachiti ndiro raitevera. Zvino iye akati, "Pane chinhu chimwe chete chandinoda kuti undiitire." Iye akati, "Ini ndakakanganisa upenyu hwangu, ndakange ndakaroora nezvimwe zvese, ini handizive kuti chii chakaitika." Ini ndikati, "Unomutenda here Howard?" Iye akati, "Nezvose zviri mandiri ndinomutenda." Mumazuva maviri kana kuti matatu asati aenda, akagadzirisa rugare rwake naMwari nehama Neville nevamwe ikoko. Uye iye akati, "Pane chinhu chimwe chete chandiri kuda kuti uite pandinoenda Bill. Ita kuti vandiimbire." Iye achanzwisisa uye oti waita zvakanaka. Ndinotenda ndisati ndamhoresa ruoko rwaHoward, ndichamunzwa achimira uye onditarisa uye oti, "Bill." Akanzwisisa. Mushure maizvozvo kuchauya hama Seward, hama Frank Broy, hama George Deak. Oh, rumuko runoreva zvakawanda kwandiri. Ndiri kutarisira panguva iyoyo huru yekupfekedzwa korona. Uye apo chiedza chichatanga kupararira, tichaziva sekuzivikanwa kwatinoitwa. Tichanzwisisa uye ticharangarira vatinozivana navo uye neavo avo vakanga varipo, uye nevazhinji, kuchange kune vazhinji ikoko avo vatakange tisingambofungiri kuti vachazonge variko. Nekuti munoziva zviri panguva iyoyo kuti ndinotenda kuti chingwa chatakakanda pamusoro pemvura dzevanhu dzakabvongodzwa chichadzokera kwatiri pazuva iroro, patichaona zvibereko zvechapupu chedu pavanhu vatakange tisinganzwisise maitire avo kwariri. Zvichida vachange variko, richava zuva rakadini. Uye zvadaro zvekare, mbeu dzatakadyara tisingambofunga kuti ivo vaizoitei, asi hevanoi vari pano vakabereka michero yakakosha, uye tichavaona pazuva iroro. Vadikanwa vakange vakatsauka pamwe nehama, uye ndinofunga nezvezviuru zvandakaona zvichitendeuka hongu kusvika mumamiriyoni zvino zvichienda, uye zvaiva shumiro yavo. Oh, zvichatora zvinopfuura rumuko, zvinozotora ziendana kuenda kuti utenderere uchikwazisa maoko uye nekuwana zvinhu zvandainge ndisingazive zvino. Kuchange kuine vana amai vachembera vane misoro yachena, avo vamakapfekera maruva machena iwayo nhasi, avo vachakuonai uye vachange vaine runako, vachisina kumiririrwa nepoto yemaruva kana mumwe mufananidzo wemunhu achembera ane musoro wakachena, asi mukufanana nemurunako rwerumuko, ivo vachamira vakafanana naKristu, mitumbi yavo yekudenga vari vadiki uye vakanaka nekusingaperi. Chokwadi, ndiro zororo, ndiro zuva raamai iro randakamirira. Ndiko kupfekedzwa korona, kwete ruva riri pamberi pebhachwe, asi kupfekedzwa korona kwemunhu wemukati, nekuti Mwari vakavashandura. ndinofunga nezvaamai vangu pachangu vachembera uye vasisina simba uye vachidedera nenhetemwa vachange vasiri kuita izvozvo pazuva iroro zvichange zvakasiyana ipapo
And the great circle will be getting greater and greater and greater. It's all just reflecting the approach of Jesus.
Uye chiedza chikuru chiya chinotanga kupararira chichienda. Patinotanga kutarisa kwese kwese. Uye denderedzwa guru richange richikura nekukura nekukura. Zvose zvikungoratidza kuswedera kwaJesu. Zvino mushure mechinguva. Sekutaura kwakaita rwiyo uye ndichaona Jesu pakupedzisira achange akandimirira Jesu anemutsa kwazvo uye wechokwadi pachigaro chake choushe chakanaka kwazvo achandigamuchira kumusha mushure mekunge zuva rino rapfuura zvadaro apo patinomuona uye hatizove seizvo zvatiri zvino tichaziva kuti tingamude sei zvakawedzerwa hatizomiri kumashure nekakutya zvishoma nekuti tichange takafanana naye zvakanaka iye achange ari hama zvakatowedzerwa kwatiri kupfuura zvaari zvino tichamunzwisisa zviri nani nekuti tiri kure kwazvo nemutumbi inofa ipapo tichava nemutumbi wakafanana nemutumbi wake unobwinya tichaziva kuti tinomunamata sei uye patinoona zvinenge zvaitwa neupo hwemunhu wake kwatiri watishandura vachembera vadzoka kuva vadiki vose vakaremara vatwasanudzwa tichanzwisisa ipapo kuti sei simba rake rakatipodza mibvunzo yakanga iri mupfungwa dzedu ko iye anokwanisa sei kuzviita ko zvaizodii izvi neimwe nzira zvisinganzwisisike izvozvo zvose zvichatsakatika mapfundo ayo anga akasungwa kumashure kwepfungwa dzedu zvichazova izvi here ko zvingaitika sei neimwe nzira kana imwewo minwe yamambo ichangozvisunungura inopfudzunura mapfundo iwayo uye zvose hazvo zvichabva zvanyangadikira mune korona huru imwe chete yerudo ipapo tichamuona ipapo tichange takafanana naye zvadaro tichamunamata zvino tichazoona amai seizvo zvinodiwa namwari kuti vave amai havazove vakakwana ikoko vasina mhuri yavo nekuti nguva hurusa yeupenyu hwavo hwese kuona vana vakakomberedza tafura uye vese zvavo vaine hutano uye vachifara uye kuvaona vachidurura kofi kana chero chimwe chavanoita uye vogadzira kudya kwemanheru zvino ivo nababa vogara pasi hongu ndiyo nguva inofadza kwazvo muupenyu hwaamai kuona vana vavo vese vari pamba zvino usapotse rega kunge uchishayikwa zuva iroro rega ngetani huru yemhuri yako ikochekerane pamwe chete chidimbu chengetani chiri pane chidimbu rega ispokisi rese ringe riri muvhiri zvadaro patinogara pasi nemhuri dzedu nemapoka edu kwese pasi pedenga raziyenda nakuenda richange riri zuva rakadini ipapo tichazonzwisisa aiva ari iye uyo akavimbisa izvi muna zvakazarurwa 1 umo marakataura kuti munondo unocheka nemativi ose wakabuda kubva mumuromo make iye aidanwa kunzi shoko ramwari uye zvaiva zvichibva pamiromo mimwe cheteyo iyo yakati ndini uyo ari mupenyu uye akanga akafa asi ndiri mupenyu nekusingaperi kubva pamiromo mimwe cheteyo muna mutsvene Johani 6:30 inotaura izvi ichiti hapana wandicharasikirwa naye asi ndichamumutsa zvekare pamazuva ekupedzisira aiva iye akaita vimbiso miromo mimwe chete iyoyo yakakosha ndiye mumwe chete uyo anotiponesa uyo anotipodza uyo akatidzikinura uye uyo achatimutsa nezuva rekupedzisira kana iwe uri chidimbu chengetani chiya chidiki chisina simba chakapatsanura kubatanidzwa kukuru kwemhuri iyi pazuva iroro dai mwari vekudenga mangwanani ano nemamwe maitiro neimwe nzira isinganzwisisike vasunungura iwo mapfundo madiki akasungwa mupfungwa dzako uye vozarura kwauri rudo rwavainarwo kwauri uye dai wauya nenzira inotapira kuzovashumira. Patiri kufunga pamusoro pezvinhu izvi, ngatinamatei. Tisati tanamata, uye imi makakotamisa misoro yenyu, ndiri kuzokubvunzai. Mungada here kuti pazuva rino ramai mukumikidze zvakare upenyu hwenyu patsva kwavari, muchitarisira rumugwa irworwo? Ungasimudza here maoko ako kwavari apo munhu wese? Mwari vakuropafadzei. Pangave nemutadzi ari pano zvino here angati, oh Mwari, handisati ndazvikochekera pachangu mune chidimbu chengetani ichocho? Ndini uyo anozoshayikwa, anenge asipo apo amai pavanozoenda vachitsvaka kwese kwese mukubwinya. Handizenge ndiriko, nekuti handisati ndambogadzirisa rugare rwangu naMwari nazvino. Handina tariro yeupenyu husingaperi mandiri, asi nhasi ndiri kuda kuita izvozvo. Ungasimudza ruoko rwako here uchiti, ndinamatireiwo hama Branham panguva ino? Ndinoda kurangarirwa mumunamato, nekuti ndine vadikanwi mhiri kwegungwa, gungwa reupenyu, uye ndinoda kusangana navo. Simudza maoko ako. Kana mumwe munhu akadzokera kumashure uye achida kudzoka zvakare pazuva rino, uye oti, Ishe, ndinozvichenesa pachangu zvekare kwamuri, ndichiuya kuzovandudza sungano yangu nemi, ungasimudze maoko ako here? Baba vedu vekudenga, sezvo riri kuswedera zuva rino, richava zuva rimwe raswedera pedyo kuchiitiko chikuru ichocho. Uye takangomanikidzwa gore rimwe nerimwe kuti tione izvi zvichimiririrwa. Sezvo vanhu vaiwanzoenda kumusoro kuJerusarema pazuva rePendekosti, uye kuitira kucheneswa kwetabhanakeri nenzvimbo tsvene, uye nekupiriswa kwechipiriso chezvivi, gore rega rega vaiyeuchidzwa apo gwayana riya paraifa kunze uko, kuti kwaizouya nguva yekuti gwayana ramwari raizofa kuti ribvise chivi. Nguva imwe neimwe gwayana diki iro paraichema, uye ropa richipfachukira pamaoko avo, vaiyeuchidzwa kuti paizove nenguva apo paizove negwayana ramwari raizochema, Mwari wangu mandi, Mwari wangu mandi, pamuchinjikwa. Ndinonamata Mwari kuti patinotarisa nhasi uye tichiona kuti mavhiki mashoma apfuura ndisati ndabuda mushumiro yenyu kuenda kuCalifornia, Indiana ino yakanga yakarara isina chinhu uye yakafa, uye pakanga pasina upenyu. Tingati maruva akafa, matsutso apfuura, mashizha akanga adonha kubva pamiti, uye muto wemiti wakanga waenda mumidzi, uye zvinhu zvose zvakanga zvafa. Asi paiva nemwaka apo zuva rakatanga kupenya neimwe nzira yakasiyana. Zuva rimwe chetero iro rakanga rambopenya nemuchando, asi zvakasikwa zvakanga zvashanduka uye richipenya zvakasiyana. Uye nekupenya kwezuva nezvakasikwa, upenyu hwakabukira kwese kwese. Mashizha akadzoka pamiti, shizha, upenyu hwakanga hwabuda mushizha, uye shizha rikadonha. Asi upenyu hwakaenda muvhu hwakadzoka murunako rutsva mukubwinya kwehudiki. Ruva rakanga rapa kunhuwirira kwaro rakanga rarasa runako rwaro runopenya, uye rikawira muvhu ndokuberekwa, rakabuda zvekare muhudiki hwaro riine kunhuwirira kutsva. Chii chatinorangaridzwa nezvacho, Ishe, panguva dzino? Uye nyika yakabuda kubva mukuva gwenga risina chinhu, risina runako, kuva paradhiso rerunako, uye nyuchi neshiri zvichiimba, uye zvinhu zvose zvakasununguka, uye miti ichitamba-tamba nemufaro mumhepo dzekamhepo kanodziya kepfumvudza, kudzirwa nemufaro zvaive panyika zvakare nekuda kwezuva. Zuva. Hasi rimwe zuva, Mwarnako Mana ari kuuya nekupodza mumapapiro ake, uye upenyu hudiki ihwohwo hwakavanzwa semuto uri mumuti, uri muvhu, sehupenyu uhwo huri mumbeu yeruva, ichahuunza kuhutsva zvekare husingazoparare. Oh, tinokutendai sei nekuda kweizvi. Uye panga paine maoko mazhinji akawanda asimudzwa mangwanani ano, nekuti ivo vanoziva kuti seri kwechidzitiro uko kune chimwe chinhu. Vanoshuva kuona amai, vanoshuva kuona vadikanwa vavo, uye nevavanozivana navo, uye nekuwana zvakavanzika zvese izvi, kuti vakauya sei kuno, uye zasi, kuburikidza nemunguva, izvo zvese zviri seri kwechidzitiro chakavanzika. Uye rimwe zuva muri kuuya, uye ivo vasimudza maoko avo, ivo vanoda kuona chokwadi Ishe, vari kuzvivandudza pachavo zvakare, uye saizvozvo neniwo. Zvino tibatsirei Ishe, vandudzai kutenda kwedu uye nesimba redu. Uye sezvo tiri kunzwa kuswedera kwaIshe, uye makore makumi mana ekupedzisira akapfuura, pakava nePendekosti itsva yakatanga panyika. Mweya ukatanga kuzarura zvinhu, uye hepano patiri, pachiratidzo chekupedzisira, kuuya koda kusvika. Tinoziva kuti kuuya kwaIshe kwave pedyo, uye tinoona vanorwara vachipodzwa kubva paurwere hwavo, izvo zvakave zvisinganzwisisike kune nyika kwezviuru zviviri zvemakore kubvira panguva yevaapostori. Asi hezvinoi pano zvave kuonekwa zvekare, vaprofita vachisimuka, ngirozi dziri kuonekwa, zviratidzo nezvishamiso. Chinombova chii? Rumuko rwava kuswedera pedyo. MWRNRKOMANR ari kuuya. Regai tive takagadzirira Ishe. Regai timbundire vimbiso yese yaMwari. Torega kufunga nezvemapfundo madiki aya anga achiwanda kuburikidza nesainzi nezvimwe zvakadaro kuti hazvikwanise kuitika. Regai atange kupfudzunuka mangwanani ano kuburikidza nechisingafe, apo paanotinhira nemumashoko eBhaibheri raMwari sechiridzwa chakachunwa zvakanaka, kuti chiimbe mumhanzi tini uye akange akafa, uye ndiri mupenyu nekusingaperi chinguva chidiki, uye nyika haichazondioni zvakare, asi imi muchandiona, nekuti ndichange ndiinemi kunyange mamuri kusvika kumagumo enyika. Uye zvichaitika mumazuva ekupedzisira sezvinotaurwa naMwari, kuti ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Zviratidzo nezvishamiso, vatana vacharota hope, uye majaya achaona zviratidzo, chiratidzo chemvura yekupedzisira uye nenguva yekupedzisira. Regai zvinzwike pakati pedu mangwanani ano Ishe, uye dai kutenda kwedu kwachengetedzwa, nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen.